Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Na zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri zvita 14, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini jonga kandemi ili ndishitepenyu randiri kumba. Sinzire kushitivirira kuchirwere che COVID-19 ndishiti ezu nesu mchurongwa chedu cha nasi. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa wanu parura urongwa wema passport anoshandisa umisha wema dande mutande.
And I repeat, we need to do all we can as civil society to move closer to that status quo of constitutional rule of law and general constitutional rights. That was to solve our national vision. 90%.
Tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti bumbiro ritevedze uye kuti masoja adzokere kumabaraki. Izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko mazhinji atinawo.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana ikatevedzera bumbiro remitemo yaro. Mafuta akanetsa kuwana mukupera kwesvondo owanikwa nyore munzvimbo zhinji munyika. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana ikatevedza bumbiro remitemo yayo uye kana mauto akasapindura munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa neZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI wekuziva kuti chii chingaitwa kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena muna 2023, mukuru weSurface Trust vaIbo Mandaza vati kunze kwekutevedza bumbiro pamwe nekudzorera mauto kumabarak hapana chimwe chingaitwa kuti nyika iite sarudzo dzisingapikiswe. Vati kunyange hazvo vamwe vachiti mutemo wesarudzo unofanira kushandurwa, chikuru chiri kuita kuti nyika iite sarudzo dzinopikiswa nguva nenguva inyaya kupindura kwemauto panyaya dzematongerwo enyika pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo. Vati mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kushanda zvakasimba kuona kuti bumbiro remutemo ratevedzwa uye kuti mauto adzokera kumabarak.
And I repeat, we need to do all we can as civil society to move closer to that status quo of constitutional rule of law and general constitutional rights. That was to solve our national vision. 90%.
Tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti masoja adzokere kumabaraki. Izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko mazhinji atinawo.
Vamandaza vati hapana chikonzero chekuti mapato anopikisa apinde musarudzo kana bumbiro risingatevedzwi uye kana masoja akaramba achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezvo bato reZANU-PF richingokunda musarudzo idzi. Vamandaza vati bato reZANU-PF rinoshandisa mauto uye range riri kuruza sarudzo dzese kubva muna 2000 asi richibatsirwa kuramba riri panyanga nemauto. Izvi zvatsigirwa nemutauri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire avo vati mauto pachawo akabuda pachena apo akabvisa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munambudzi
2017.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi mutevedzeri wasachigaro webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaJob Scala vabvumirana namuzvinafundo Mandaza vachiti ZANU-PF haigoni kukunda musarudzo kana ikasashandisa mauto.
Mukana tokuona chaiko chaiko chiriko chaiko rigende
vevanhu vari muarmy hapana chavanacho vanacho ndivo vaya vari mucommand structure uye zvekare nemapoliticia vanenge vachivasevenzesa saka chatinoda chekuti ngavasasevenzeswa navanhu vanenge vane makaro vachiita pursue their own economic interest zvisinei navo
hatina kukwanisa kunzwa divi remauto kana kubva kugurukota rezvekudzivirwa kwenyika mai opa muchinguri kashiri sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi varamba mashoko avamandaza ekuti bato ravo range richikundikana musarudzo kubva muna 2000 vachiti kunongova kutaura kwevavengi vamugwadi vatiwo manyepo kuti mauto anobatsira zanu pf musarudzo vachiti mauto anopindira chete kana pachinge paita mhirizhonga
chinongozovarwadza chete vanotaura kuti masoja ari kuita zvepolitika zvematongerwo enyu ndeavo vanoti kana voda kuita mhirizhonga vanotarisira kuti masoja ange achivaimbira achivaokera vachiita mhirizhonga kana kuti mapurisa ange achivaimbira achivaokera vachiita mhirizhonga aiwa kana votyora mutemo vanosangana nevanodzoredzera nekuchengetedza mutemo saka harisi dambudziko iroro ringazoshandiswa kuti vanhu vati masoja anoita zvematongerwo enyika achita
vamandaza vatiwo mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kusunga dzisimbe kuunganidza mari yemaagents kuona kuti vanhu vanyorisa kuvhota pamwe nekudzivirira vhoti panguva yesarudzo asi vamawarire vati mapata anopikisa anokwanisa kukunda chero pasina shanduko yaitika mumwe mushandi mukuru muzd aivavekezela gumbo vati musangano wanhasi waburitsa pachena kuti kunyange mutemo wesarudzo ukasandurwa zvakakoshawo kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti mauto asapindire musarudzo
pane zvinhu zvitatu zvaemphasizwa pamusangano uyu chekutanga chekuti nyika inofanira kudzokera kuconstitutionalism pabumbiro remutemo chechipiri chekuti mauto anofanira kudzoserwa kumaparadzi ese ari mupolitics anofanira kudzokera kumaparadzi chechitatu nechekuti nyika inofanira kudzokera kuzirudo fudo
mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakaudza musangano webato ravo wepolitbureau svondo rapfuura kuti zimbabwe yakatoisa zvese zvinodiwa nesadic kuti paitwe sarudzo dzakachena uye vakati vaye vanochema kuti mutemo wesarudzo unofanira kushandurwa havasi kubuda pachena kuti ndezvipi chaizvo zvavari kuda asi izvi zviri kurambwa nevemapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira avo vanoti vamunangagwa vanoziva zvese zvinodiwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangoja
sangano revanofamba nemabhazi nemichovha repassengers association of zimbabwe kana kuti PAZ rinoti nhengo dzaro dziri kugutsikana nemamiriro ezvinhu munyaya dzekuwanikwa kwemafuta edzimotokari sezvo vafambi vasina kuwana dambudziko nhasi munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vari zvakare vakafanobata chigaro chemutauriri wesangano vaandrew chibanda vanoti vemichovha zvikuru vemishikashika vakanga vakwidzawo mari dzaibhadharwa nevafambi zvakapetwa kaviri asi nhasi mari idzi dzamuka dzakadzokera padzaive kare sezvo michovha yawanda nekuwanikwa kwemafuta mafuta ekufambisa dzimotokari akamboshayikwa munyika mukupera kwesvondo zvakaita kuti mitsetse idzoke zvakare mumagaraji anotengesa mafuta asi hurumende yakavimbisa kuti dambudziko iri raizogadziriswa nekukasika ichiti raive rakonzerwa nekukanganisika kwemichina inofambisa mafuta kubva kumozambique ngatinzwei hurukuro yataita navachibanda pamusoro penyaya iyi
mazuva maviri adarika musvondo dzemugovera zvinhu zvanga zvisina kunyatsodzigadzika nepakuwanikwa kwemafuta ekufambisa edzimotokari asi pari nhasi nanezuro zuva rovira danho rakanga ratorwa nehurumende rekuti maservice station ave nemafuta rakanga rakuratidza kufunduko uye zvakare nhasi pakumbotenderera kwataita tichiongorora taona kuti aiwa muzviteshi mafuta akuwanikwa hamusisina midumwe iya yakange iripo misi wesvondo sekuongorora kwatakaita saka naizvozvo vafambi vakurerukirwa mukufamba kwavo vachishandisa motokari diki uye nedzimwewo motokari dzinotakura veruzhinji kunyange zvadzo dzisingabvumirwi zviri pamutemo nehurumende
iko kumboshayika kwemafuta uku hakunawo here kukonzera kukwidzwa kwemutengo wemafuta zvinozokwidzawo zvakare mari dzinoripirwa nevanofamba nedzimotokari nemabhazi
apa pambo chaka dambu tiku aga kekushai kwa kwe mafuta msuwe mkwela nishondo. Kaka kwanzira kuchipawe ni kukwira kwe mafuta ni kachikamu ka dikidiki. Ako kaka kwanzira sajakari kuti wanuta kuraveru jiji wakwete mutengu unobadaru wani wafambi ako vanige wafamba. Atai famba tisi ingweto urukuro ne wanuta kuraveru jiji ne wenze motu karuwa waka shibiriri la wabuka. Yengo wenyunyu tobezi kuti asu taka kushai kwa kwaituwa mafuta ukukwengu wa diki yoi njiko kwa kwanzirisa ere kuti kuitwe price adjustment ya gaita si i uyeo wano chakura meru hindi awa wakapa wakwita muripo unopadaru wani wafangi nezika muzana kupa muzana shuweza kama zarema kurewa kuti kaisi kwiru wa mbofana pakange pa kukwiru wa batora mawili zureme la uume ye munu anofamba zishiti kuti dano ili rinengira uya asina kugadziri.
Saka pari nhasi chipiri vadzosa here mitengo yanga ichiripirwa nevanhu mari dzadzikiswa here mafuta zvaakuwanikwa.
Mitengo yebhadhara panofamba vanhu yakatotanga kuderera nezuro nekuti motokari dzakange dzatotanga kuwanda mumugwagwa. Naizvozvo pakange pane makwikwi ekuti mutakuri akangokwidza mutengo wake vafambi vanoramba kukwira vachitsvaga chakachikira homwe dzavo.
Vanga vari munyori anoona nezvezvirongwa musangano repassengers association of Zimbabwe vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri vaAndrew Shibanda vari parunhare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare pamusoro remuKenya rambomisa urongwa hwehurumende hwekumanikidza kuti munhu wese anoda kuwana rubatsiro muzvipatara anga ari munhu akabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19. Izvi zvinotevera kupikiswa kwemurau uyu nemumwe muzvinabhizimusi vainoki aura vakati urongwa hwehurumende uhu hwaityora mitemo yenyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira dunhu reKentucky mangwana kuitira kuti vanoona vega kuparadzwa kwakaitwa dunhu iri nedutu mupengo iro rakauraya vanhu 54 nevana uye kuparadza misha yezviuru nezviuru zvevanhu mudunhu iri. Kumbotirisabefu kwenguwa yakareba pamitemo kuri kuitwa makambani zvikuru ekunze kwenyika senzira yekukwezva makambani aya kuti auchike mari dzavo munyika kunonzi kuri kukanganisawo zvikuru kukura kweupfumi hwenyika pamwe nekuwedzera uori. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekusajeka kwemitemo yekumbopa makambani zvikuru ekunze makore akawanda asingabhadhari mitero senzira yekuakwezva kuti auchike mari munyika kana kuti tax holiday inonzi yave kukanganisa zvikuru nyaya dzezveupfumi uye kuwedzera uori munyika. Sangano rinoona nezvezviwanikwa reZimbabwe Environmental Law Association kana kuti ZELA rakaburitsa mashoko kuvatori venhau richiti hurumende inofanira kubuda pachena kuti mitero iyi inofambiswa sei nekuti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda. Pasi pemitemo yenyika makambani zvikuru emigodhi nemamwe makambani ari munyaya dzekutengesa zvinhu kunze kwenyika kana kuti export processing zones anombopiwa nguva yekuti asabhadhare mitero. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguu vanoti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda kuburikidza nekusabhadharwa kwemitero iyi.
Ma tax holidays inzira inoshandiswa nedzimwe hurumende kurerutsira makambanis zvikuru sei anenge achibva kuEurope kuti vashande munhu vasingabhadhari tax, vasingabhadhari maroyalties, vasingabhadhari duty pane zvinhu zvavanounza munyika zvekushandisa mubhizinesi ravo. Zvinoita kuti kambani ikwanise kushanda kana makore mashanu isingabhadhari tax kuhurumende. Uhu hubenzi nechikonzero chekuti maminerals edu ndo assets iri kunzi nehurumende ndiyo ichatibuditsa muurombo senyika yeZimbabwe. Saka kana taakupa maminerals iwavo for 5 years kumacompanies kuti achere vasingabhadhari tax, yet chinoita kuti hurumende iwane mari yekubhadhara macivil servants, iwane mari yedevelopment yekuvaka mafactory yekuvaka migwagwa mari yekubatsira varimi mari iyoyo inobva kutex
vamaguhu vatiwo
Great Dyke Investments iri kuchera platinum in partnership nema Russians yakanzi 5 years musingabhadhari tax. Platinum imineral inokosha zvakanyanya in the Zimbabwe ndisu tiri number 2 after South Africa in the whole world. There is no limit yekuti pamunenge muri under tax holiday munochera matanza akaita so. Saka kambani inogona kuchera 24/7 ende nekuda kwemaporous borders edu vanenge vachibuditsa zvinhu zvacho. Zvimwe zvacho hamutoudzwe kunzi pabudiswa platinum yakawanda sei.
Nyanzvi munyadze zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti mitemo iyi haina kujeka zvopa kuti Zimra itadze kuudza nyika kuti ndivanani vasiri kubhadhara michero pari zvino.
Finance Act yeZimra haipi simba kuZimra kuti ikwanise kusatora mari inonga ichibhadharwa nemakambani sema taxi. Saka Zimura iri kungotora ma taxi sekunzo kwati nende makambani totari nao. Saka ma special economic zone achoka anonga angore mbuku tapa ground up haasi kuzoshanda. Saka hurumende kanzi chitudza kuti mare marasikirwa nayo revenue yaifanira kubata makambanis imari vanobva vangoti tuzu havachakwanisi kutaura nekuti havana humbo hwacho kubva kuZimura. Mitemo yacho haisi kudyikidzana. Zvinoti zviri kuriboshwe havizivikani zviri kurudyi. Saka ndosaka mechiona kana investment yacho iri kuya munomu hainongova misodzi yakitsi chaiyo. Hapana chiri kuya chine musoro nekuti hapana chekufambira. KuZambia zviri nyore kuti kana waudzwa kuti unobenefita zvakati ukainvesta muspecial economic zone unonoona zvakaringana sekudaro.
Imwe nyanzvi munyadze zveupfumi vaVictor Boroma vativo pane mute panyaya iyi. Ko pangagadziriswa sei? Tabvunza vaBoroma.
Hurumende inofanira kusaina mutemo mutsva weMines and Minerals Act uyo wakagara usati wasainwa kubva gore ra 2015. Uyo kupinda murongwa weExtractive Industry Transparency Index kuitira kuti matax incentives aya akwanise kuva anozivikanwa. Uyewo varidzi vemigodhi vanenge vachichera mukati menyika vazivikanwe. Izvi zvinodzikisawo kubiwa kwezvicherwa mukati menyika yeZimbabwe zvichiendeswa kunze neiyo yatinonzi illicit financial flow yekubudiswa kwemari nekufamba kwemari zviri pamutemo.
Nyanzvi munyadze zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo pane zvinoda kuitwa kuti nyika iwane chouviri pamitemo yakadai.
Hongu ichokwadi kuti nyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe dzinorasikirwa nemari yakawanda pagore rega rega kuburikidza nema tax incentives anopiwa kuma big foreign investors. Ini mafungiro angu kana tatoti tiri kupa ma tax incentives kuma foreign investors anofanira kunga ari clear uye ari targeted and tied to my specific deliverables anosanganisira mabasa anenge produced a number of jobs created anosanganisira nyaya environmental sustainability.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye governor weRBZ Dr. John Mangujga avo tisina kukwanisa kubata sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo vanogarawo vachiti mitero iyi inobatsira nyika mukukwezva vekunze nekuvamba mabasa zvinosimudzira upfumi hwenyika. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate na 7 PM pamasaifa anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kilohertz pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaifa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Chirongwa cha The Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munguva ino Zimbabwe yakatarisana nemhando itsva yeCovid-19 yeOmicron variant.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai e-satellite. Tinechi ziviso chakakosha. Tinoda kuuzisai kuti VOA Africa Muzimbabwe yave ni masaisai macha anoti SES 5K U-band ne C-band transponders. Kana mchida kunzwa zizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Studio 7, tibate na 7 PM pama saisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pama saisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
As long as she's faithful and lovely, I know Mubunza and the end. Oh, now you're in Zenza, cause she's sexy. Or maybe you don't like her, she's fancy. That's why I'm a Kumunza, who's fancy. Yangwa, the fence in the Rango. Please let her talk as you wanna, dress as you wanna. Yangwa, come from back, just like Yana, let her smoke marijuana. Please go, Yana. So please let it talk as you wanna, just as you wanna. And walk up and back up, just a lagiana. Let it smoke marijuana, please smoke yana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura urongwa wemapasipoti anoshandisa umhizha wemadande mutande. Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana yakatevedza bumbiro remitemo yayo. Mafuta akanetsa kuwana mukupera kwesvondo owanikwa nyore munzvimbo zhinji munyika. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu chanhasi, iwe inesu zvakare mangwana. Kana mchila utitumira tsamba mbozha, zvitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.